A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 26th, 2017. And this is Live Talk. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about South African Police Minister Fikile Mbalula's comments slamming Zimbabweans living in South Africa.
Without offering any proof, Mbalula accused the former members of the Zimbabwe National Army for engaging in violent crimes in South Africa.
These comments have caused consternation within the Zimbabwean community in South Africa and abroad because of the repercussions that may occur considering xenophobic attacks that have occurred in the past.
Zimbabwean ambassador to South Africa, Isaac Moyo, disputed Mbalula's comments, saying they are ill-informed and were made without due regard to accuracy.
To join our discussion, phone us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Wangu vadiva vatariri, vatereri, nevose, vanenge vachikwanisa kupinda muchirongwa chino, nenzira dzose dzinoita kuti munge muchiona nekunzwa zvatiri kutaura, nyaya ndiyo iri mudariro, hurukuru pamusoro pemashoko egurukota runana nezvemapurisa muSouth Africa vaFikile Mbalula, ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvikuru vanga vari muchiuto, hanzi vari kutiza kuZimbabwe uko, vopinda muSouth Africa. Vonopara dzimhosva dzavanoti dzepamusoro kana hombe dzine kurwisana mukati dziri violent vachishandisa zvombo nezvimwe zvakadaro vakati muitiro iwoyo vari kuda kutoumisa vachaparura chirongwa chikuona kuti vanhu vose vari kupara mhosva idzodzo vabatwa asi mashoko iwayo kana mutauro iwoyo hauna kutambirwa zvakanaka nevana veZimbabwe vakawanda nekuti vari kuti vaMbalula havana kuisa umbowo kana kuwaridza umbowo hwekuti vanhu vaone kuti nhasi tine zvizvarwa zveZimbabwe 10 zvakapara mhosva, svondo rapera tine zvimwe 10 zviri apa zvakapara mhosva nezvimwe zvakadaro. Tanzwa vanomirira Zimbabwe kuSouth Africa, ambassador Isaac Moyo, vachiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitora matanho awo kana kuteera matanho aunofanira kunge uchiita kana paitwa paparwa mhosva. Zimbabwe haidzivirire kana kutsigira vanhu vanoita zveumhondi kana zvemhosva dziri kutaurwa izvozvo. Mutemo weSouth Africa unofanira kutora matanho, asi mashoko avaMbalula haana kunge anyatsotsvagurudza kuti abude aine umbowo kana chokwadi chezvavakataura. Zvinoreva kuti aiwa vari kuti izvi hazvina udzamu zvakataurwa navaMbalula. Tataurawo nevamwe vana veZimbabwe vari muSouth Africa, vari kutotya kuti mashoko iwaya anogona kumutsiridza nyaya dzekurwisana kwemarudzi kana kuti maxenophobic attacks anga achigara achiitika muSouth Africa, zvaiita kuti vana veZimbabwe nevekune dzimwe nyika vagare vakabatiraura mumaoko. Nyaya iripo ndeyekuti vaMbalula vasarudza sei Zimbabwe chete mukati menyika dzose dzakawanda dzine zvizvarwa zvakawanda zviri muSouth Africa. Ndo nyaya tiri kuda kuti tinzwe nhasi. Pindai muchirongwa tirova nemasoro, Chris.
Yebo Jonga, lamhlanje ke balaleli sixoxa ke ngodaba lukamphathintambo wobona ngezamapolisa eSouth Africa umnomzana Fikile Mbalula, othi yena izalwane zeZimbabwe ezingamasotsha eziyaba zikubutho kodwa zisuke kubutho yizo esezibangele ubudlwangudlwangu eSouth Africa. Kulalokho kuthiwa ngesikhiwa ngama-armed robberies, kuthiwa ke yibo iningi labo abakwenzayo khona lokhu. Kodwa ke okumangalisa abaningi ukuthi uMbalula uyakhuluma nje khonokhu engela bufakazi bokubana kuliqiniso, osekudanise kakhulu izizalwane zeZimbabwe eziseSouth Africa kanye leziseZimbabwe lamanye amazwe ezithi zona ayi umnumzana fikile lapha ungani ayi ukhuluma okungaso qiniso njalo kuyesatshelwa ukubana khonoku kungabangela ukubana kube lobudlwangudlwangu obokukhethana ngobuhlobo izenophobia ngesilungu manje ke lapho ekhuluma ke uke wagcizelela esithi yena kodwa izizalwane zeZimbabwe eziningi zikhona ezisebenza emakhitshini zona zingabodokotela lokunye okunjalo okubonwe ngabanye njalo njengokuthi usesenza izizalwane zeZimbabwe zibe yinhlekisa kungasoqiniso uphonga ukukhuluma nje engelabo ufakazi jonga
regai timbonzwa zvanyorwa nevateereri Chris Isapa VOA show na Facebook page hanzina mukoma Topi Ngezman kana vasingachatidi ngavataure zvakanaka not only 3 vanhu vakaroba zvotonzi the rest hazvisizvo zvega tineve kuMozambique vane mukurumbira wekuba mota vachinjive nevachinji vemuno kana vasingachatide maZimbabweans gavabude pachena hatina humbo havana kuiso humbo koma Topingesman pavari kupomerawo vekuMozambique kuba dzimotokara koya Velempini Vilunga and some of it is true. I know some army guys who used to do that already vari kujeri, which means havasiwo voga, but that cannot be an excuse to single out nyika. Since ubinya hunu hunowanikwa muvanhu, every country has its own scoundrels, that doesn't mean vanosiya hunhu kana vopinda mune dzimwe nyika. Ndoenderera hangu mberi.
Let's give our first guest a chance and then we'll go back and continue.
This is it.
Okay. Yeah, so we are welcoming Jonga, our first guest, Mr. Tino Mambeu, the coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum in South Africa. Welcome to the show.
Thank you very much. Thank you very much for having me.
Yes, what is your take on the comments by the police minister, Mr. Fikile Mbalula? I'm sure you, like the rest of the Zimbabweans in South Africa, have had a chance to listen or take a look at them.
Well, in my personal opinion and in my position as the coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum in Southern Africa. It's very quite unfortunate that we have such utterances from person of such high profile in the Republic of South Africa government. We would expect that the minister would have to verify any facts regarding the people that are arrested and to make sure before going public on international media, saying such things about certain nationality. I would say that is quite unfortunate to us Zimbabweans in South Africa, simply because, you know, we are not here. The majority of the people that are here, they are not here willingly. They have been forced out of the country. And we find ourselves in circumstances that are quite unenjoyable. We're in our home country, we are vilified, and we are put under pressure, merely for practicing our democratic rights. And when we cross over the border where we seek refugees, then we are given a blanket term of being referred to as criminals. You would remember that South Africa has had jails and correctional services since time immemorial, since time that nobody can remember. So to suggest that the level of crime has increased, or suggest that Zimbabweans mainly are the ones perpetrating crime in South Africa would be very funny. And the minister went on to mention that people that are leaving the defense forces in Zimbabwe are coming here simply to commit such heinous crimes. But I would expect the minister in his office, which he has got resources to verify information, that you would not go in public and pronounce such BL talk, if I should call it that, and say that there are people that are leaving the army to come and terrorize South Africans. So he's actually inflicting a lot of damage on the good citizens of Zimbabwe that are currently in South Africa. The majority, if we should look at statistics, you would find that it is said that there are more than a million Zimbabweans in South Africa. And to then say we have got criminals from Zimbabwe, then that puts the lives of a million Zimbabweans in South Africa at stake or at risk. So I think it is always imperative that the minister should consider available options of verifying information and also try as much as possible to make sure that justice carries its mandate and justice takes its course without making such a pronunciation.
But Mr. Mambeu, this is the man in charge of the South African police. Don't you think that they have all the details that he's talking about? Because once they make an arrest, they also have to carry out some background checks.
I would like to believe that if that is the case, then the minister, you know, with the recent xenophobic attack that we have experienced, would have known better to approach his counterpart, the Home Affairs Minister, Minister Chiguri in Zimbabwe, or to even approach certain offices. We have got our consulate here, we have got our embassy here, and raise his concerns or raise his displeasures. It's proof, so to say. But to go on public media and say generally, you know, it lacks a kind of diplomacy that we would expect of such a high office.
But these are public crimes or crimes that are committed publicly. So why should they go behind doors to discuss these issues?
Remember, if we are in a society, it is the duty of each and every one of us, especially the officials in such high office, that they try as much as possible to be diplomatic, so to say, without inflaming the situation. I wouldn't want to go into further detail and say that maybe the minister doesn't have information, of which if he has information, it will also be good that he publicizes it. You will remember that our ambassador, Mr. Ambassador Isaac Moya, also said these allegations lack truth in them. So I would want to believe that it is very important for him to then bring forward evidence to suggest his claim. And if we have got any fugitives that are hiding in South Africa from the army, then they should be taken back. I don't know the reason why they are not being taken back. And also to say there is cooperation between the two countries in terms of criminal intelligence and so forth. So it will be very, very easier for him to know how to approach that matter without being a reactionary in public media.
Yes, so Mr. Mambeu, but we know for a fact there are some Zimbabweans who are involved in crime in South Africa. Would you say that, what would you say about that?
Well, remember, in Zimbabwe, we also have jails. We have got hardcore criminals in Zimbabwe, and we try as much as possible to apply correctional services on them. And we let the law take its own course. And if criminals are found in South Africa coming from Zimbabwe, it's not a surprising situation, because at the end of the day, we are only separated by a mere border. Otherwise, we are the same people. We have the same DNA. We have the same way of thinking. So, I won't see why such why geographical boundaries become much important in terms of reporting such crime, you know. Because at the end of the day, I think we are one people. We are black, and we find ourselves in almost the same situation. We were colonized by probably the same colonizer. Our circumstances are the same, and the criminals are here and there. That is the fact. And I would want to think as well that if you go into the jails, even the maximum prison facilities here, you would not find that the majority is Zimbabwean. If you find then that the majority is Zimbabwean, then probably you might have a leg to send on. But in this case, I think it is being inflammatory.
Rambai muri parunare, vamambeu tinguveringa zvabva kune vateereri vaviri Chris vamambeu vachimbofema. Hanzi nemumwe muteereri anonzi Tinevimbo Sirani. Hanzi Mazimba muno anetsa nekuba kunge vatori kwavo kugokwe. Isu tava kutotadza kutorwa kumabasa nenyaya dzevamwe vanhu vakazvipira kurarama nezvemahara. Then mumwe anonzi Mita Wamira. Hanzi ichokwadi ichocho, Zimbabweans ari kunyadzisa and ndiwo ari kunyanya kuita umhondi muSouth Africa. Ndobva panzi hashtag mafira kureva, ndizvo zvandichaendera kudenga. Ndobva paita mumwe muteereri anyora. Anonzi anzi Steve Lee Hart zvikanza aiwa vambalora vari kutaura zvisirizvo anzi vajaira kusports kwavakanga vari nokuti vambalora igurukota idzva re vachigaro izvo chanditi then mumwe anonzi Robert Mangoma Ngoma yezi anzi vanhu vose vari kungoita ubhinya zvisinei nekwavanobva vateereravo Chris
Yechonga hayi kuzwakala sibilo okukhulunywa ngabalaleli kodwa umbuzo engengabona abaningi belokhu bebuzana ngawo yona lo ukuthi kati kuyini okwenzakalayo abantu bengacapha umngcele be South Africa begcine besenza ubudlwangudlwangu bakhona lokho kuyaziwa jonga that you know every time there is a case like this one and we are as Zimbabweans as law abiding Zimbabweans we say no South Africa is giving us a bad name, but you see maybe tomorrow one or two Zimbabweans are caught up, you know,
in those
violent crimes. So the question maybe I'll ask Mr. Mambeo is that, Mr. Mambeo, what is it with South Africa where you find most people who commit crimes, who are Zimbabweans, back home in Zimbabwe, they probably would never have committed a crime. What's your take on that?
Well, from an immigrational point of view, the factors that influence are desperate, yes. You would realize that when you come to South Africa to make a living, in most cases, you do not have the proper documentation. And when you do not have the proper documentation, then you cannot find work. And when you cannot find work, then people end up, you know, getting involved in such heinous activities. But I would say, you know, crime is a symptom of deep-rooted problems. And, you know, to an extent also, but not a large extent, it would be people that find fun in, you know, in such bad things. But I would want to believe that there are deeper and underlying problems that force such situations to end up happening. The fact that people cannot work, and the fact that people cannot, even if they wish to be registered, you would remember that the minister said, "I cannot account for them." It's not because that Zimbabweans would not want to be registered. They have tried their own means. We are always pushing, and sometimes you get arrested when you try to go and look for asylum. So I think it is upon the minister to say, and the government to say that they should document to a large extent, as much as is possible, the people that come into South Africa, they must actually make it easier for people to be documented. Then the problem of identifying people becomes less of a burden for them. So, unfortunately, we find ourselves in this scenario, but to whatever problem that we find or we see, there is an underlying cause of it. And I think immigration problems, the fact that you cannot really get documented, plays a greater role in influencing such types of crime. And people would end up trying to do hit and run and then go back home and live their lives, you know.
Thank you so much, Regai Timbuku, Misa Editorium Terrere, Tina, GT Marwa, from South Africa. Maswera say. Aiwa ndiri mupenyu nyaya iri kupisa ndiyo iyi ndikanya kutaura nemi inotonhora tipei maonero yenyu nepfungwa dzenyu
tinotenda zikuru chinoitika ndechekuti vana ngavauye muno vakazvibatawo futi mhaka yekuti kwakatanga chiguma-guma tichibva pabhaibheri tikakwira tikasvika pamusina tikakwira tikasvika palewisi Now, so you take a man who is a moment because it's not here to famba.
Asi baba tichitarisa magarira anoita vanhu mukaona mwana akaenda kushanya kana kungava kwaatete kana kwambuya akadzoka akuita zvaanga asingaite makore ese zvinoreva kuti musha waagara ndo wanga wakaipa kauyi
hazvingaderi saizvozvo because zvinoita kuti mumwe musi vanogona kuwanawo dzimwe shamwari dzavanowana muno mupenuvendoobeeiana
Saka shamwari idzodzo kama South African ndo hatiri kutaura iwavo. Kuti vanhu vari kungotora zvemunyika imomo.
Saka pavanozobatana mai Ndikati kuzokasa kubuda mangendero ndero zvedu.
Eh. Tinoona mumwe rimwe gore vanhu ve TV vari pamberi vachito reporter vachitaura zvaitika pane chimwe chipatara. Vakomana vechitsotsi vakangoenda kutongonobvutira reporter aitaura pamberi pekamera zvinhu zvake takazoverenga mumapepa kuti vanhu vekuZimbabwe ivavo ipapo pane pakadii baba muchipaona
pane chipakaoma because panenge poita chisevalism nemanje nemhaka yekutepisi vane isusu sevaenzi tinotida kuti vanevo titingatiwe pasi pavo zvakanyanya saka vane vachitoti patawanikwa kutoti zvati wana ipapo.
Yeah. Zvakaoma aiwa hanzi chero musaka saka chinozvinzwira toimba kuti vari kunzwawo kuvarayira kwamuri kuita baba kwekuti ngavatore tsika
sapaliwisiko zvino hapamiri wiri bhazi kana kuti kudii because unogaruka watopinda mudenje saka panototaurwa kunzi kana ukasvika uku usamira pauliwisi.
Aiwa zvakaoma maita basa zvikuru.
Totenda murambe muchitibatawo.
Aiwa nesuwo rambai muchititsigira tinotenda. Chris.
Totenda sikuru baba.
Thank you. Chris the Mr. Marwa is saying that Zimbabweans should also be normal people. They should lead normal lives and shun these activities because there are areas where you can't even alight or board a bus. The buses or the, any transport cannot stop there because of the nature of crime that...
The Magumagumas.
Magumaguma, yes. So those are some of the issues in South Africa. But, you know, crime is not only committed by Zimbabweans. Because the time that there was this xenophobic attack, the last attacks in South Africa, the South Africans were accusing foreigners, including Nigerians, Ghanaians, and all those are for drug cases and selling all other. These are guns and, so... Well, we'll hear what people are saying. I think you have another listener.
Yes, I have a listener, Jonga. Ngilo sikhumbuzo moyo. Unjani sikhumbuzo moyo se South Africa?
Ngiyaphila baba, kunjani wena?
Hayi, siyaphila. Kunjani South Africa?
Hayi, siziphilele baba, ngingazili nakhona ngapha.
Hayi, lati siziphilele. Ungaphi kwe South Africa?
Ngisethembisa.
Oh, ethembisa. Akusiphi imbono yakho?
Yes, hayi, le into echiwo ngulo baba uMbalula. Yebo ungaba iqiniso khona kodwa ukuthi umuntu wonke nje noma evuya kuliphi ilizwe noma engwalapha noma engwakuphi maye enze into embi into iyabe imbi leyo ebeyenzile hayi ukuthi ngoba ubuya kuphi ngoba ubuya kuphi labo bayakwenza sikhuma kanje amshiye emalangeni angaba yi 2-3 lapha kulo muntu obulele omunye umuntu umthana wakhe wampheka wamudla akukhulunywa ngakho babulakana every day abakhulumi ngakho abatoyitoyi ngakho kodwa ngaba ngumuntu obuya kwelinye ilizwe liqala ukukhuluma ukuthi uNigerian enze lokhu uZimbabwean enze lokhu uMzambian enze lokhu ma kungeyibo bona abakhulumi ukuthi omunye wethu wenze lokhu lapho orongo khona
ye kodwa-ke nxa sikhangela inani lezehlakalo zonezo ezobudlwangudlwangu lokunye kanti kungani abeZimbabwe baba khona
kungenzeka ukuthi sibe khona ngoba even umthova ma ugade umthova uhlalapho uyakhona is an everyday sangeke umswele ezimbabweni phakathi ungakuthi yonke into le nhle le mbi vele sizoba khona bekuthengele ezitolo siyakuthenga lathi futhi njengawo angeke uthenge bona bodwa lathi siyakuthenga angeke uswele egrawundini sabukela ibhola ipirates i-chiefs lathi sikhona abakhulumi ngakho ngoba lokho kuhle okubi yikho abakhuluma ngakho kuphela.
Kodwa ke nxa sikhangele phela ukubana eZimbabwe khona awusozuza ukuthi kuthiwa khona kulo South African otholakala eZimbabwe enza lokho kuthiwa yi-armed robbery.
Yes, okunye kuthi kubangela ukuthi angeke phela basukela babayele ngoba ayikho into abangelanda le eZimbabwe. So ngokuzima ukuthi usukuze lokho ukuthi umuntu akula mali akula msebenzi akula nto bangayithatha abantu nje
bengathola ama-bond notes
manje ungasuka emalini ethengalwa nje imali engekhoyo angiyokwenzele lokho
hayi kuyezwakala hayi ube lelanga elihle ba
kakhulu baba siyabonga
hayi sibongeni
Chris ndofunga tirikuedza kubata vamavhinga nare yachenenge iri kutsvedza. Vamavhinga maupiri parunare?
Zviri sei vakandemiri naChris munofara here?
Aiwa tiwapenyu tinotenda zvikuru nekupinda pachirongwa nhare yanga ichimbotitinetsei. Asi tinotenda kuti zvaita. Nyaya yatiri kukurukura tisati taenda kure ndiyo yekuti mashoko akataurwa navafikile Mbalula ekuti zvizvarwa zvaZimbabwe zvikuru vari kutiza muchiuto umu vakapinda muSouth Africa vari kusvikopinda munyaya dzekuba idzi dzine umhondi zvine simba nezvimwe zvakadaro, hanzi ndo vari kutora mari kumabhanga uku nekumwe kwese kunongonzi kwabiwa. Saka wato munyama uyo kungonzi pabiwa hanzi uyo muroyi.
Aiwa ku vamhalula igurukota rinoona nezvemapurisa mukati meSouth Africa, saka mashoko avo ane chiremera. Nekudaro vanenge vachipandira kuvapepeta vasati vataura. Nekuti chiripo ndechekuti kuba hakuna rudzi kunzi maZimbabwe. Ndopavari kukanganisa ipapo pekuti vakangonenedzera vachitaura vasina kunanga vachingoti maZimbabwe, zvoita kunge maZimbabwenzi ese. Ndo dambudziko guru iroro rekuti vamhalula kuti kwanga kusina donzo rekuti vagoti ngana nangana musi wakati. Nyaya yekuba inyaya yakaipa isina anoitsigira kupi nekupi. Haina mutupo, haina rudzi, haina kuti uri venyika ipi. Munhu wese anenge aba ngaasungwe chete. Zvakare ngationei kuti dambudziko reSouth Africa nderekuti kune nyaya hombe yemhirizhonga yekumukirana kwemarudzi yezenophobia. Saka kana vakuru vachitaura ngavayere mashoko avo, nekuti hazvitani kusimudza mweya wakaipa iwoyo wekumukirana. Nekuti munozoona kuti nguva nenguva panogara pachisimuka mweya iwoyo wekuti zvinonzi vabva kure, vabva kuZimbabwe kana kuNigeria kana kuMalawi kana kuMozambique, ndo vanenge vachipomerwa mhosva nezvakaipa zvinenge zvichiitika mukati menyika. Chingava chipfambi, kungava kuba, kungava kuita kutengesa zvisinge zvichiri pamutemo zvinodhaka nezvimwe, zvinenge zvichingonzi aiwa havasi vana vemuno, vana vabva kure. Saka ndo pandine dambudziko guru nemashoko avamhalula. Hazvinei zvachose nekuti kungava here nemwana weZimbabwe mumwe chete kana vaviri kana vatatu kana gumi vanenge vaba, haisiyo nyaya. Nyaya ndeyekuti munhu mukuru ari pachigaro chinenge chavamhalula ngarege kuti rudzi rwakati, vanhu verudzi rwakati vari kuuya vachiba, nekuti zvinokonzera kumukirana kwemarudzi. Izvozvo hazvishamisi kuti kana vanhu vanogona kupondwa nekuda kwemashoko iwayo. Saka kugara kwatakaita mukati meSouth Africa, ini ndiri kutaura ndiri muJohannesburg, ndinotoziva kuti mashoko iwayo anomutsa mweya wakaipa, anomutsa hondo yemarudzi isina kunaka. Ndo saka ndichiti aiwa vamhalula vatiparira varesva. Dei vakwanisa kukurumidza kudzidzora pamashoko iwayo, vasiyira vanonyanya kuongorora nezvemhosva, kuti mhosva nemhosva imwe neimwe ionekwe yakamira yakadaro semhosva yaitwa nemunhu zvisinei nekuti munhu werudzi rupi. Nekuti vanhu vakamhanya kuti kana vachinge ari wekuZimbabwe zvinonzi onei vana veZimbabwe vari kuba, asi kana vachinge vari vemuno vanonyarara. Tichiziva kuti tikaenda kumajeri tikada kuti tidonongodze kuti ndivanani varimo, tinoona kuti ruzhinji zhinji vana vemuno vanenge variko. Asi pakangonzi paita wekumuZimbabwe, vanobva vamhanya kunoshambadza kumapepa nhau nekudidi. Dai vambomira vaziva kuti mashoko anoparira zvakawanda.
Asi vade vatingati here pangaita ropa rakaipa pakati peZimbabwe neSouth Africa zvaita kuti vamhalula vataure mashoko aya?
Vamhalula dambudziko vari kunyanya kumhanya, vari kutaura taura vachangu havana mwedzi miviri chaiyo vaganzwa segurukota rezvemapurisa. Asi vaita vakoka vanhu vemapepa nhau nematerevhizheni vakawanda panguva zhinji zhinji vachingotaura zvakaa dai vamboita basa ravo, nekuti zvinogona kuti zvikonzere mashoko. Tinoonawo kuti vanomiririra Zimbabwe kuno South Africa vaisaac Moyo vabva vamhanyawo kuti vapokane nazvo. Ngavarege kungomhanyira kuda kuti vataure nezvazvo zvabva kuna vamhalula, vasingaonewo kuti vana vezimbabwe vari kutambudzika, vari kuyavaya, ipo nemhaka yei takazara tiri zvuru nezvuru mukati menyika yeSouth Africa. Saka handidi kuti ndinyaye kununurawo vanomirira zvimabwe muno muSouth Africa, nekuti mashoko avo ndeemunhu aonawo kuti pamuko zvimwe zvingada kuvapinzawo muchaedza chemashoko. Ngavagadzire kuti zvionekwe kunzi Zimbabwe ine matambudziko akakura akonzera kuti vanhu vavo vauye kuno. Asi zvakarewo ngatikurudzire vambalula kuti vayere mashoko avo, vasamhanya kutaura zvisizvo nepasipo zvinozosunzira kuti mweya wezenofobia usimuke kakare.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Stay on the line. Chris, you can maybe bring in Mr. Mambeu.
Yes, before we go to Mr. Mambeu, we have a short video clip of Mr. Mbalula's statement.
That is the truth. Where should I tell that truth? I'm telling you now, there are Zimbabwean ex-soldiers who are in this country robbing banks, promoting criminality. They are running away from Uncle Bob. Because in Zimbabwe, once you are a soldier for life. You can't get out of it. So to get out of it, they run to South Africa, and then they come here and rob banks. They are in the payroll of criminals. And we can't trace them. Because when I'm on charge, it's easy to trace you because I will find you somewhere in the forensic because I've got your fingerprints. I've got you all covered, South Africans. I've got your fingerprints. You come here, you steal, I'm going to arrest you. Very easy. But Zimbabweans, where will I find them? They enter the country illegally, and then they just come here not promote goodwill. And they don't.
Yes, Jonga, those were the very contentious statements from Mr. Fikile Mbalula. And Mr. Mambeu, let's go back to you. Those sentiments, before we even talk about them, what can you say about the facts there as presented by the minister?
Did you say facts?
Yes. The facts. Let's fact check him.
You know, it's in my own understanding of the situation.
Mm-hmm.
I do not have information to support that we have got renegade soldiers from Zimbabwe that are participating in crime activities.
Yes.
And until that information has been made public and verified,
mm-hmm.
then it will be misleading for me to say that those are facts.
Mm-hmm.
So it's as good as public talk or the old talk that we have heard in certain areas.
Mm-hmm.
Probably to give an example, to say that women in South Africa are more beautiful than women in Zimbabwe. That has not been proven. But people usually think that when you're in South Africa, then you'd find a lot of beautiful women and you forget your family back home.
Mm-hmm.
So such stereotyping should not be coming from a person of his office, as my colleague Mr. De Omerfield has been pointing out. It's quite very unfortunate. So we would want to say, as I said before, let's look at the primary causes of the problem. And the Zimbabwean problem in its context did not start today. It has been lingering since the beginning of the early 2000 era.
Mm.
And you would remember that when the government of South Africa was invited to participate in making sure that there are reforms in Zimbabwe and that elections are conducted freely and fairly, previous governments have not been helpful, or they've not worked in an honorable way. And now you see all these problems happening. I think they should also be looking themselves in the eye and say, we are a major player in the SADC region. We are a major economic player. What way should we chart forward, you know, to try and minimize such areas of discontent in society? So to say that the minister should continue on his trajectory. Remember, a few weeks ago, he posted on Twitter that there was a robbery in Hyde Park, and we have arrested 5 Zimbabweans. Why, you know? Why
how many criminals are arrested daily in South Africa? And what's so specific about the Zimbabwe team? You know, it's very surprising. Why does he go on to mention as if each and every time that he reports about crime or that he posts about crime on Twitter, he does not mention nationalities, simply because probably it's not that particular person is not from Zimbabwe. Then he would keep quiet and say that certain criminals have been arrested. You know, so why mention Zimbabwe? I think the minister is promoting disunity among the population in South Africa and is risking high levels of xenophobia. He's actually making it easier for South Africans to find reasons to turn violent. You know, there's already simmering tensions among South Africans and their neighbors here. So to continue hearing that from the minister is quite deplorable. We expect the minister to be diplomatic, as I said before, and approach this situation with the utmost care that it deserves. Crime knows no color. Crime knows no race. You know, when we were growing up, because we thought of white people as being people that would not commit crime. Because I came from the village, and I used to think that white people do not commit crime. But as I grow up now, I realize that crime knows no race. Crime doesn't have any conditions when it comes to humanity. It's part of humanity. Hence, we have got systems in Zimbabwe to make sure that we get them arrested, and the same should apply here. They should arrest criminals, and the criminals must face the full wrath of the law without jeopardizing the peace that we enjoy as a society.
Thank you so much. Just keep holding there. On the line, we have Silom Laleli Ulunga, also South Africa. Kunjani Lunga?
Ngikhona baba, kunjani?
Siyaphila. Ungaphi kwe-South Africa?
Ngisentshonalanga leGoli, North Cliff.
Oh, North Cliff. Ungasiphi imbono yakho?
Ya, kusho ukuthi uyabona le ndaba kaMbalula. Singayisola kodwa singayisoli. Yabona uMbalula yi-minister yamaphoyisa ngithi.
Yeah.
So laba la South Africa, ne? Bana ukhipha isibalo sabantu ababoshiwe. Abantu balapha eSouth Africa nabantu abangama-foreigners. So isibalo sabantu labana la include bakhipha isibalo esi-1 sa wonke umuntu ovela eSouth Africa. Baqale ukukhawunta ngama-province.
Yeah. Hello. Ucingo lakho we lost him there, Jonga. But anyway, he seemed to be saying that, you know, the statement is, you know, both ways. We can say it's good, we can say it's bad. Mm-hmm. Yeah, so he was trying to make his case there. I hope we get him back.
Balance it.
Yeah. Yeah, but, you know, I was going to ask Mr. Mavinga what he makes of the fact that, you know, they are Zimbabweans who are involved in crime, and most of them, I mean, some of them that we have read about have never committed a crime in back home in Zimbabwe, but once they go in South Africa, what is it about South Africa that turns some of our peace-loving people into, I mean, law-abiding and peace-loving people into the kind of criminals that we hear about?
I think the problem here, Chris, is primarily that of generalizing and speaking without solid facts. And this is the trap that Minister Mbalula has walked into, because now it is difficult to engage with any or to try and salvage any facts from such a wide and sweeping and broad and non-specific statement, just to say in a stereotypical fashion that Zimbabweans or Zimbabwean soldiers are committing crimes in South Africa. Because there you need, for someone who is at the level of a minister of police, you need to be very careful and to be very specific about the facts and figures. So now from the statement that has been made by Minister Mbalula, Chris, we are unable to say there is any evidence that we can base to then even begin to do some kind of analysis or postulation of why this is happening, because we simply do not know. And we fall into the same trap of generalizing and stereotyping and leading to the danger, the real risk that we now face in South Africa of inciting xenophobic violence, which is really the fear and hatred of foreigners or people of a different nationality, which is not based on fact. So Minister Mbalula did not present any facts. He made sweeping statements from a position of authority, which sweeping statements will be believed by the general populace in South Africa and are likely to be acted upon. So what we need to emphasize at this point is that it is not right for a minister of police to make such general and sweeping statements and present them as facts, because for all we know, he has not presented any facts. We do not have those facts upon which we could discuss at any length this important matter. Having said that, we need not put nationality to crime, as my colleague Mambewe has said. And this is very important. So, Chris, I seek to withdraw from a discussion of a general nature about Zimbabweans in South Africa, because it feeds into the broader theories and stereotypes and mythologies about foreign nationals in South Africa, which we are trying to fight, because we have seen on the ground here the negative impact of stereotyping of foreign nationals and how people have lost lives. In 2008, the wave of violence that we witnessed, more than 60 foreign nationals were killed, including Zimbabweans, simply because they did not, or they were perceived to be coming from Zimbabwe and not South Africa, and were accused of all kinds of crimes. They were accused of taking wives of South Africans, of taking jobs, and all kinds of things. And this is not factual. So we need to fight myth and rumor and to ask Minister Mbalula to retract his statements and base his future propositions on solid facts, and to be very careful about what he says.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Do stay on the line. Chris, we have a caller. Vamukwani, Varimu, South Africa, Mjubek. Maaswera say?
Taswera, maaswera.
Aywa, taswera. Kuru say, Mjubek?
Kuniki, kuri vaiti, zikuru, kuno.
Hanzi, ndimi mune muruku gadzira mari chimbi chimbi koko, anaye Zimbabwe.
Ndona zo kuti minister pamwe, tingava shora, asiva ninge vari vaiti. Pa airport apakadiwa mamillion panga pane muZimbabwe. Kuplastic view kuno mu Pretoria. MaZimbabwe akandoba. Pakuzondosheyana zvinhu, vakasheyana zviri wrong. Umwe vakazonyima umwe, ndobva vaforana vafa. Zvinhu zvavanoita ndizvo zvinodaidza mapurisa. Pakazoya mapurisa obhunzurudza, zvikanzi maZimbabwe vaforana pazvinhu zvavakaba havana kugovana zvakanaka. Kaka zvinhu zvakaita saizvezvo zvinoshaisha zvita. Kana minista vatotaura saizvezvo kuti vaita zvakanaka, because kunoko vanopisa. Vakawanda chaizvo maZimbabweni vanongonzwa kuti vaiswa matai vapiswa. Vanhu vekuZimbabwe vanoba zvinosvedesa. PaMupretoria paipuwa maasilama, vaita zvokutokuvhotira, kutora chinhu vototiza. Vanonyadzisa, saka tingangoshora, because vanhu zvichitaurwa ngovanhu vari kure. Vanoona sekuti dzimongo vanovengwa. Vanhu vekuZimbabwe vanobisisa mahijacking, vanohijeka mota, vanoita zvakaipa. Zvotinombatoona tiri muno isu kuti vanhu vekumusha vanotisvodesa.
Asi vamukwane, ndikubatei muromo, ndisati ndakanganwa mubvunzo wangu. Vanenge vakapfeka uniform here yekuti bva maziva kuti uyu ndowekuZimbabwe, nekuti panobiwa handifungo uri panombotaurwa zvokuti mungazocherechedza nezwi kana nemutauro.
Kana uri handiti tiri munomu, of course paangaita because tinovemba because tiri muno, panonga patoitika that incident vandomubvunza kuti unobvepo ndiwe kuZimbabwe. Saka zvinhu zvakadaro havasi kumbotonyepa. Zviri kuitika paairport ipa pakadiwa izvozvi mamillions vakandobatwa aripo muZimbabwe. Kusaziva kwake ototora mamillions votondotenga mota kugaraji, vakati iya ndiwo ungatenga mota ye 5 million waiwa nepi mari ndoku batikwa kavaka sezo ndoka so batisisa vamwe vose
imi vamukwani magara makore mungane mu South Africa
ndani mane kuma 20 years
kuma 20 years makabaka ngani makore iwa pa 20 years vamukwani
inini ndiloto shanda data private university ndiri private university data ma industry vando batwa vakawanda vanango
aiwa ndakachibvunza imi kuti mune mhosva dzamati mambuparawo here nekuti tida kuona kuti kugeneralizwa kuri kuitwa nyaya kana kuti kugeneralizwa muri kuita imi handizvo zvinei zvichiitika kumazimbabwe nzima ese imi magara 20 years hamusati mamboitawo mhosva
vanonga vachitobatwa vachitoiswa matai kune kuno mutemo kuti wakabatwa uchiba unotopiswa vatori vashoma zvotaurwiza asi most of the two vanofa ndofanga kuba
kuisa tai kwakasiyana nekuti munhu amiswe pamberi pedare kavamukwana achichenurwa nedare nekuti unogona kungopomerwa mhosva woiswa tai wopiswa asi usina kupara mhosva
iyoyo ipapo handidi kunyepa vanhu vanoba munoona mota dzavanofamba nadzivakomana idzi dzizokuba iropa ndidzidhodhoza blood cars vari kuuraya vanhu vachiita zvinhu zvakaita vanokumusa hatiri kurambirana nyaya iyasi minista kutaura kavaita vataura zvinonzwisisika ichokwadi ndinozvisapota 100% with nobody kubatsirwa but nobody zvinosodesa.
Thank you so much. Regai tipe mukana tine mumwe muteereri tingadaita namba tichienderera. Maita basa vamukwani Chris, Mr. Mkwani is supporting the minister. He's saying that he may be right because in some of the recent incidents Zimbabweans were involved, like the RRT airport heist, and he also mentioned another incident where he said Zimbabweans ended up splitting the loot unfairly and shooting each other. So he's saying that's a true fact that Zimbabweans are committing crimes. We'll hear from Mr. Mambewe and Mr. Mavinga. May you please bring in the next caller.
Yes, Jonga Silo Ndlovu. Ndlovu, kunjani ba?
Siyaphila njani?
Hayi, siyaphila. Ungaphi kwe South Africa?
Yenziwa abantu bonke beZimbabwe nabe South Africa. It's not easy ukuthi uthola beZimbabwe benze crime bebodwa. Yena especially yona lacho. Yenziwa yibo bonke labantu behlangene. Ayenziwa ngabantu beSouth Africa kuphela or abaseZimbabwe kuphela.
Mm.
Ipoint yokuqala. Esi labantu beZimbabwe bangene nezibhamu la eSouth Africa.
Mm.
Balthola la. So yena engameshini abantu ene futhi ukuthi athi ngamasosha angikoni lokuthi kuliqiniso just ngabantu baseZimbabwe nabe South Africa abayenza le iqhame road iarmed robbery ene kudala bayiqala so into yanamhlanje le okwesithathu uba umbhalela vele yaphaphalaza ngokukhuluma ubekhuluma nge commander yamaphoyisa lenyo ayisusile liwe okhulume ngakhona ngayo yelo wonke umuntu unedoubt liweyenza kakhona.
Mhm.
Uyaphaphalaze nokukhuluma akwazi ukukhuluma izinto esiqondileyo. But engameshena abantu beZimbabwe kuphela bayenza bonke nabe South Africa sana la. Yabona mina more than 20 years ngihlala la South Africa.
Mhm.
Ama cases amaningi abantu basekhaya baboshwayo nabe South Africa bakhona. Akusibona bodwa. Asoqiniso le. Mhm. Ene futhi imbi ngoba ubebezela lo ludlame. Yiyo le nami into engiyibona and okwesibili ikhona enye irobhali yake yenzeka ngazi noma maybe 10 years back. Ikhomandi yamaphoyisa bathi ngabantu baseZimbabwe but masekutholakala there was no even one waseZimbabwe. Thank you, ngiyabona.
Hayi, sibongile kakhulu Ndlovu, ube lo busuku obuhle. Jonga Ndlovu there is saying that, you know, it's unfair to blame the Zimbabweans because in most cases, you know, they work together with their South African counterparts. Mm-hmm. And he also says in any case, Zimbabweans don't cross into South Africa armed, meaning they get the arms from South Africa.
That's another fact.
Yeah, so we're going back to...
Maybe Mr. we can bring in Mr. Mavinga. Mr. Mavinga, you heard what the callers have just said. Maybe you can just mix Shona English in the well.
Yes, and I think, you see, the point is, we are not disputing that there could be some Zimbabweans here and there who may have committed crimes. But the problem is, you cannot nationalize and give a nationality to a crime and say Zimbabweans are committed. This is where the minister has missed it. That's number one. Number two, you cannot speak about such weighty matters without facts. Vambalula ngavataure zvinhu zvine humbo huri pachena. Hatisi kuramba kuti pakangove nemumwe kana kuti vamwe vamazombozaro kurenga vapinda munyaya dzekuba. Asi tiri kuti kana wamira pachigaro chinenge chavambalula, unofanira kunge uine humbo huzere. Zvakarewo ngatireke kungomhanya kuti udzirwa kati, nekuti zvinorunzira mweya wekupandukirana wezenophobia. Saka tinokumbirisawo kuti vanhu ngavasangotaura nje. Hatina kuramba kuti zvichida munhu anogona kuwana nyaya yaanoziva yekuti pakati mhosva yakaparonanangana. Asi kana takutaura nezvenyaya dzemhosva takatarisa nyika yese, zvava kureva kuti pava kutoda makurukota vanenge vachitoziva kuti zvakafamba zvakadai 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 zvakadai. Uyezve hazvizi zvekungoenda kuvanhu venhau musina kuzeya kuti zvinorevei, nekuti vanotambira nhau havazofungi zvakawandisa zvokuti ndivanani manhamba dzakamira sei. Vanozongofungatira kuti rudzi rwakati rwakaipa zvokonzera kumukirana, ndodambudziko riripo.
Inyaya hombe, kunoedza tichikurukura ndodzaiziva padaredzi. Vamambeu, amene kana mune chekutaurawo kubva kune zvataurwa nevateerera.
Chokutanga ndoda kuti ndipindure vamatindi vamakiwani vanga vachiti the private investigator.
Ndimukwani.
Muvamukwani. Vamukwani vakaita mataura avo anoita senge vasina kunyatsokudzamisa pfungwa yavo pamusoro pedambudziko rezenophobia ratakatarisana naro. Saka manje tinonzi utungamiriri zvinobvira kushandisa njere kana kuti wisdom. Saka kana uchinge wapiwa tende seyakapiwa vambalula iyayi, zvoda kuti manje uchiva newisdom kuti unoziva kuti nhauyi kana ndikaitaura ndakadai ine maside effects akati, uyezve ndikaipinza ndakadai inokonzera zvakati. Nekuti chatinoda ndechekuti after all has been said and done, zvoda kuti nhau dzecrime dzatiri kuchema nadzo nenhau dzekugarisana kwavanhu kwakanaka dzose dzigogadzigwa. Saka manje vakaibaya nepadumbu manje vanogona kunge vachitaura kuda vakabva vanhu vatatu kana kuti macases mashanu kana kuti macases 100 for whatever the case might be. Asi vaibaya napadumbu nyaya yacho haichazviike zvakanaka sezvanga zvitaurwa navamazhinga. Yava kudonetsa nekuti inini ndabiri mutekisi kuenda kubasa mangwana ndobva ndaira foni yangu ndichikaranga ndiri kutaura kane mwana wokumusha, handizotaura nechinhu chemuno. Vamwewo zvinhu zvemuna havazvigoniwo ndizvozvo. Obva atozvido mazimbabweans aya iri hwaya ndovari kuita crime asi. Saka zvinobva zvaita kuti zvinhu zvandokanganisika zvavanoita izvizvi. Saka kutoda kutotichiva indigeja manje kuti mashoko amakaita ane maeffects anosvika kupi. Nhau yecrime hatiibvumiri, tinoiramba nemazita ose atinoiramba nawo. Asi kuti mukutaugwa kwayo ngakuchiiswa njere mberi. Nekuti tikaita zvewara kana kuti zvebapu kana zvekungodii dzataura, tinokanganisa moto, tinokanganisa zvicharanga chedu chinoti kamoto tokamberevere kanozonopisa matanda mberi. Nhau yokurwisana necrime yakanaka nesitinoitsigira. Asi mukurwisana necrime kana kuti kugwisana necrime kana nekuparwa kwedzimhosva, ngatitivai neruzivo rwokuti tiri kuda kuvaka. We are not only fighting crime so that we fight crime for the sake of fighting crime, but we are doing it for the sake of building a peaceful coexistence among people of different nationalities. So that is the key point, regardless of the fact that there are crimes being committed. But what you have to arrive at as a society is a society where everybody feels free and feels appreciated and feels wanted, where everybody feels as an equal in society. Saka manje tikatora nhau sematorero avaita navambalula, inobva yatinetsewo. Ava vanga vachiti ndi private investigator vanofanira kuziva kuti kana nhau yavari kutaura yekuairport muna anoziva kufambisiwa kurutemo kuti mari yakadiwa kuairport ukanzi muzimbabweni akaita zvakati kati, vanhu ivava havasati vabatwa nemhosva nemajere. Saka zvokufungidzirwa ikozvo still an allegation until it has been proven beyond any reasonable doubt that the people that are being said to be from Zimbabwe who participated in that robbery. Zvokuchokwadi has been sentenced. And yaita ugwa zvine kuti navambalula yavakaita 3 weeks ago kuti ndabata vanhu vakarobha white fact 5 Zimbabweans have been arrested. They have not been taken to court. They have not been proven guilty. But vava kutomhanya kutiita. So zvinongoratidza chete immaturity on the part of the minister of police. And it's quite deplorable. She's the circumstances are going to run out. And understanding of the circumstances of the situation is very important in decision making on pronunciation. That carry weight, especially coming from a police minister. So I said that we could go another to Zimbabwe. Kana mapiwa uporteri, kana tatiwa uporteri. Ngati zvei patinogona napo kuti tichengetedze hunhu hwatakakura naho. Mukugwadza, mukurema, mukurineseka kwese kwatinganeseka nako. Ngatiregei kuzowanikwa tine vamwe vanozoita crime. Isusu tinokura tiri mubackground yehunhu. Saka hunhu hunoti kuba kwakashata. Hunhu hunoti kurai munhu kwakashata. Hunhu hunoti umomo hwakashata. Ngatichengetedzei hunhu. Watakakura naho watakasigwa namadzibambo edu kunyange tikarenegwa sei kunyange tikasva pakaoma sei tinokurudzirana kuchengetedza huni ndizvozvochete saka tinenge tichida kuti naye wa minister vedu vava tizobatsirana tishare information not in public tinoda kutoshanda navo tichishare information kuti kana zvadai tingaita sei toita sei kwamunobvawo munobvi ngavabvunzane nevamwe mapurisa okwedu kuti konhaudze mhosva munobvigadzira sei gun control inofamba sei ndozi futi dzakazara munomu unokoti ukatifambefamba wasangana nepfuti ukatifambefamba wasangana nepfuti pfuti dzoita senyemapanga saka zvinoda kugadzirwa saka it's a system of government that need to be looked at and actually be overhauled in such a way that it brings peace, stability and prosperity to the nation of South Africa.
Okay.
Thank you so much, Chris.
Yes, Chonga, we have a message here from one of our regular listeners, Muzobanzi Ncube. Ncube says, first of all, let's recognize the level of education Fikile Mbalula as compared to these educated Zimbabweans he is blaming. These are rather xenophobic stereotypes being perpetuated by a member of the South African government, and therefore a very tough and strong response should come from the government of Zimbabwe to defend its citizens. He goes on to say, if anything, the Zimbabwean government pays soldiers more money than anyone else so that soldiers stay in Zimbabwe to defend Mugabe's dictatorship. And then he says, amongst the millions of Zimbabweans in the diaspora, why is it that we hear all these bad crimes only coming from South Africa and not from the US, UK, Canada, Australia, and other countries? The last I heard, the biggest reggae celebrity in South Africa, Lucky Dube, was killed by a Mozambican thug, not by Zimbabweans. Why not mention the educated Zimbabweans holding the South African companies and South African economy, Mr. Mbalula, since you are on that xenophobic agenda, that they are coming from Muzobanzi Ncube, Jonga?
Thank you so much. Maybe since we only have a minute to go, Mr. Mavinga, your last word.
I support very strongly Mambeu's submissions, and just to say that we need to engage maturely about fighting crime. And one way of getting to the root causes of xenophobia is to desist from stereotyping a people. It is wrong to take any generalization and regard it as fact. Let us deal with crime as crime regardless of who commits it without assigning or apportioning nationality to it.
Yes, and also the fact that Mr. Mbalula says soldiers, if you are a soldier in Zimbabwe, you are always a soldier. You can't get away.
And that is incorrect. That is not factual. And that is dangerous to say because it's simply not true. He is a minister and he must get his facts right.
Yeah,
that's... Once a soldier, always a soldier.
Thank you so much, Mr. Mavinga. And Mr. Mavinga is a human rights lawyer based in South Africa. Thanks for joining us. We also had Mr. Tino Mambeu, the coordinator of the Zimbabwe Exiles Forum, also in South Africa. And we would also like to thank all our listeners who managed to get through and those who did not, please try again. This is Chris Gande. Good evening, Zimbabwe.
Neni jonga kande miri nchitai wa zvirongwa zve Studio 7 ndezvenyu. Tuwe tese muzvirongwa zvinotevera. Mwarara zvakanaka.